mapepa andina kupuwa asi ndatorwa negweta rakamirira bato reMDC anova advocate kutsatsapurwa itaura kuti MDC yakunda vemabhizimusi vanenge vakundikana saka zvichireva kuti dambudziko raapo idambudziko ratine mapurisa naro tine dambudziko nemapurisa chete pari zvino
ko vamwe vakasungwa nezuro mungatiudze kuti varipi pari zvino uye zviri kufamba sei panyaya
tarambidzwa kuvaona nezuro takarambidzwa kuti vape chikafu hama dzavo dzarambidzwa dzivaone saka hatitorina chokwadi kuti kune utsanana here ivo vari kugutsikana here nekubatwa kwavari kuitwa nemapurisa ikoko hatitorina ruzivo nokuti paiswa cheni yekii kucentral police station yekurambidza vanhu veMDC kuti vasapinde iri kuenda kumastocks ikoko saka pari zvino hapana chatiri kuziva kuti pakamira sei todayira kuti mangwana tinogona kunovaona kumatare edzimhosva
tiri kunzwawo kuti guta rese razara mapurisa mauto nevasori zviri kufamba sei
ichi chokwadi kutaura kwandiri kuita ndotaura ndiri pamuzinda weMDC panza apa pane mapurisa anokwana mashanu pane vamwewo vasori velaw and order pane vamwewo veamy vakamboitawo mhirizhonga muna 2011 vatoziva vakamira panza apo vasingazivi ndechokuti tinotovaziva kubvira kare panewo vecio vane dzimotokari dzavo dzakapakwa kunhiri kumativi uko ndingangoti ndichiwedzera ipapo nezuro pane inonzi drone chindege chinoshandiswa neamy chinge chitenderera muguta munomu panewo helicopter gunship yatakaonawo masoja marimwe zuro enge ari kumpopoma nekuluvheve tichitarisawo futi kuti pamawhatsapp pane zvinhu zviri kupostwa nevanhu varida kukanganisa urongwa hwedu asi isusu hapana chataita chingave chinzi chine mhirizhonga mukati saka ndinoona kuti kuita kuri kuita ava vesecurity kuda kudena MDC kuti vagozoti MDC ibato rine vanhu vari violence sekutaura kwavanoita kana vachinyora muchingezi.